kupfumirwa kwevanhu zvavo makambani akazvimiririra kuti ave anowisa zvinhu zvakafanana nechibage, gorosi kana kuti wheat zvinodiwa munyika. Zvinobatsira kuti vanhu vakwanise kuwisa sezvazvinodiwa navanhu kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinotenda kuti zvichiitwa saizvozvo sezvazvakataurwa, zvinoitwa zvichiteverawo tsika dzinoita kuti mhando yezvinhu zvinouyiswa inopindirana nezvinodiwa nenyika. Tinotenda kuti izvozvo zvichiita saizvozvo zvinopawo mukana wokuti hurumende isangova iye yoga ine basa rokutsvaka kunyanya zvinhu zvinodiwa kudyiwa nevanhu.
Asi chii chiri kukonzera kuti munyika muwanikwe musina chikafu chakakwana?
Hatina gore ratambokwana kurima gorosi rakakwana munyika ino. Zimbabwe haikwanisi kurima gorosi rakaikwanira. Saka gorosi chinhu chataigara tichingoimpota nguva dzose dzapfuura. Asi uwandu hweimportation hunosiyana. Iko zvino chingwa chaakudyiwa throughout the country. Nokuda kwelevel of development yenyika, vanhu vava neaccess kuchingwa kudarika zvakanga kuri makore angava makumi maviri kana kudarika anodzokera kumashure. Tinoitisa kudaro ndezvekuti tinorima gorosi nokudiridzira. Zvino kana tine zvinonetsa pamusoro pekudiridza gorosi zvakafanana nekushayikwa kwomoto wakakwana kana kuti kusabhadhara kwaro gorosi irero, segorosi rinorimwa nemutengo wakakwira, zvinoonekwa kuti kuriimpota zviri nani kudarika kuririma. Chibage homwo chinoitisa kudaro chiri chokuti icho mari yokuti varimi kunyanya zvakanyanya varimi vanoreva chibage chakawanda varimi vadiki. Kana varimi vadiki vakasawana tsigiro yakakwana yokuti vagone kurima chibage chakawanda, zvinoita kuti tirambe tiine njodzi. Uye nzvimbo zhinji inorima chibage inorimwa navarimi vadiki inzvimbo dzimwe dzava kubatwa nekupisa kwokumvura kuita shoma. Saka zvava kuita kuti varimi vasakwanisa kurima chibage chakakwana.